Ruti Bajendi sunga nerguzi Basunga ambira zakonda Open you wonder Kondo Ina wonder Kondo futi ina kondo I want that if I don't know ora Sepolu mtakaramba kuno itzora Sati utzeze vanda kachkora Chazurura pande chazurura Oh, wano pasa ma footballer Zimbabwe ainga kundi kwenye Angola Maka wona moto, maka wona Motorola Maikanza mjibola Oh, paka uya COVID Futi, paka uya Ebola Asitaka defender Kuita kunge vana na matola Kwete vana Tony Matola Mirire kukokwa Pame bajoto ita Coca-Cola Kushika ubata pa cola Aiwa masola Una marula Kayimba angu mabapula Anjengise nyika njizilo bengula King wanu Rula And this state and this rula And imbe sumbura Amsati mandi wona ndichikula Oh pando imba vanu pula Buzwana chachocha ndisa mapula Kasi ya wakano kano kutula Aiwa triangula Iba pote ngwa tatza trima regula Ichoti ndo imba ane freestyle Formula Anvume kuti nika pisa pisa ndo kula Hii nini Shansa pungwa medula Dosaka mtengo uchatura Mepo bazi nongo kura Azwa sekto ndidone zane kuti Ndine zita omera ndino dana Zitere kuti Jesu Hawa nesu Amwari vanesu Emmanuel Vanesu Manuelu Vanesu Tine zita ratino danwa Zitere kuti hondo Kondo Ngirozi ye hondo Kondo ina hondo Hondo Na kondo Derimwe zita ratino danwa Asitine zita rimwe ratino danwa Nkwere Ayi wando yemba ama kuwerere Itai muterere Saka ngwere muiterere Ngwere muiterere Ngwere nderimwe zita redu ratino danwa Atifeta kanganwa Atipenda kasi ya maiki nini lichirama Haewa Amaiki ndakaida Kupapa nkasi ya zambara ndaiyama Haewa waini hona ndakatsamwa Nyangwe ndisina chanda itkwa Waini hona ndichi Andege ndakatsamwa Takapirwa nana mama Asi itobisa ongesama Ama pisa rema Ila wanema pisa karema Musala pe mkana Wekuta nukusunga mbira za kondo Wano tangra hundu ina kondo Kondo na hondo Bago wana waji uya ne mnondo Shua wana kaze ila hondo Asitine zita umbira tino dana Tino ramba nasi Ayu wato traya mambwana Isusu tiri wana we minana Chua nyoti neza habana Nuneteka neigo habana Iyo mwara iwani guvaya wa yawanopa Guvaya wanopa mwanu wawanoda Andifambe ndeka indi nochika Ayu wapinda machena ondi nota Asima kandisi ya indi nofa Ayy gofa I want to go far Wakantanga kandide na wakandi go far Oh, mkasundipa wo ofa Pepe ya mari wangu nyingi ndofa Ah, vajiti is over Wajifunga chato tichika wopofa I see you walk with Jehovah Till my life is over Choverwe, anifuriwe Pasura angu ininandiri choverwe Andisi kudandipeverwe Asi ntenda ndingakomborerwe Zvikaoma hazvo ndingaremerwe Handipare mhosva bhati ndikafemerwe Ipapo angazondisiye here Inini ndakapiwa zita hombe Ndakapiwa zita rekuti ngirozi yehondo Hondo ina hondo Hondo ina kondo Hona tichopinda kamudondo Hondo yemudonzo Oh, vachoka choka mabonzo Hondo yemukonzo wemukonzo Hondo nevanhu vane tsotso Vese vese vaitanda botso Vachingoti zviroto Bvisa moto zvehazvesvoto Wakasiya vachiridza usho Nekuti tine zita ratinodanwa Tinoramba nasi Mangwana Aiwa tiri vana vemunana Tikawana mukana Aiwa togona kuti tashaya hedu Tawanawo banana Aiwa Hatimba nevanhu mashanana Hatidurisana nevapfana Bati mukana wacho tikawana Tozokera kukopa kwatakabhanwa Kukopa kabana Takapeka tose nikabana Tichaura kuita vanoti tahapana Kende shuwa ndikazosiya chiko kamusana German ndachokudza ndizi nyana Garotiziva kuti mari tikaiwana Tenda mari tawana mari wana takuda mari yana vamwe vese tuvapana Kila kila vanopisa nana Mazvinzwa nai mimi vananana tine zita ratinodana Asi zita rekuti Jesu Saka kubasa kwedu tiri mashe Tiri omo tiri boom sunlight Tiri safe Hombofe wakanzwa Kunzi tazotenera kulefti Hatikwaniswe kutefti Tushandisa gifti Tushandisa kana gifti kubira lifti Ndakutozotenga orori rekuswifti Ndikuda kuzombonorova 10k video Pasaiti ndina drifti Ndikushanda night shifti Aiwa Handizi ndini number one kwete kuti ndiri pa 50 Aiwa ndirimo playlisti At least handizi msatanisti Lyricisti Fiziki Ndakamiswe nana litu tiki Aiwa ndinenge ndiri pa piki Nefiti ndine zita ringwe randinodana Zita rekuti Emmanuel Zita racho rinoreveiko Mwari vanesu Kwasa kwedu tiri mashefu Aiwa achisore pesu Harifume kotene ragu lefti Aiwa achorova yeumeti Ewe Ma 30,000 Mabazi Ma super stars vanenge varipanda kungopiwa mabrazi kupiwa maakwa aakwa akada kuiswa pabakwa ipapo ndiwo papuchaona kuti aiwa takamakwa madinga vachi akadhakwa